Madzivane uyo avere makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa. Awana mukana kusimudzira zita rake asati aregedza tsiva. Apo ari kurwira mukombe weAfrica Boxing Union naNathaniel Kakololo wekuNamibia. Vaviri ava vari kupinda munhandare musi wa27 kukadzi muvhendo kuNamibia vachirwira mukombe uri mumaoko maKakololo. Akarova Kakololo madzuwane anozvivhurira nzira yekurwira mukombe weWorld Boxing Council sezvakaitwa naCharles Manyuchi sezvo ABU neWBC dzine hukama hwakasimba. Murairidzi wake Clyde Musonda anoti vanga vakamirira mutambo uyu kwenguva refu zvekuti vari kugadzirira zvakasimba kuti vakunde. Vamusonda vanoti havasi kuda kutambisa mukana wavawana sezvo vari ivo vakumbira mukana wekurwira bhande iri. Asi madziwane anoti ari kuona atodarika pana Kakololo zvekuti ari kuda mukombe wepasi rese weWBC sezvo mazuva ake mumutambo uyu ave kusvika kumagumo.
Ende ndichapfuurira mberi. I'm going to be a world champion. I'm going to be a world champion. Nejipsai ndosvika kure. Kuti vachanditsigira. Ndichasvika kuwo title.
Vatambi vana chete muZimbabwe. Proud Kilimanjaro Chinembiri, Langton Schoolboy Tinago, Stakes McLeod na Charles Manyuchi ndivo vakwanisa kutora mukombe weAfrica uyu kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatenderwa kukwikwidza nevekune dzimwe nyika. Asi madziwane anoti pane vatambi vakawanda munyika muno vanokwanisa kusvika pachinano ichi asi vari kushaya ruyamuro rwakasimba rwekuzadzisa maroto avo.
Tine magood boxers akawandisa vanongoda rubatsiro netsigiro yekuti vaendere mberi. Maboxers munomu handisi ndega, tine vakawandisa vakawandisa saka vanongoda rutsigiro rwavo kumasponsors ese akawanda vatsigire vaendere mberi nekuvabatsira maboxers.
Madzuwane uyu akatanga zvetsiva muna 2006 atamba mitambo makumi maviri nemisere achikunda mumitambo gumi neminomwe pamwe nekurohwa mumitambo gumi. Akaita mangange mumutambo mumwe chete. Asi mutambi uyu akapedzisira kupinda munhandare musi wa10 Chivabvu muna 2019 apo akarova Tim Khan Kamanga wekuMalawi mumutambo watariswawo kuti atenderwe kurwira mukombe weAfrica uyu. Asati atamba naKamanga madzuwane aive arova Richard Kachidza wekuMalawi zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.